manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22/2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mashanu nemumwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikurusa tinoti kumapurisa dei acherechedza murawo dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri Frank Chikore anoshanda akazvimirira Nasameo takawira wekambani ye 263 chat.
Tikuwirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matano ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi. Zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varairidzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary level neadvanced level. Dzinyorwe mwedzi unouya iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nemumwe chete zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707 vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri ezviuru kana kuti vadarika 5,214,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu 335,000 muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 1.6 million uye vafa vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kana kuti 96,526 chirwere checovid-19 chakatanga kuchaina gore rapera uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica Russia Brazil Spain United Kingdom Italy France neGermany nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa iyo ine vanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 19,137 uye vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe Vanhu vanosvika makumi mashanu nemumwe chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi nonorai jena anotipa nyaya inotevera
Vanhu ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikizwa kubhadhara mari inoita madhora makumi matanhatu nemashanu emari yekuamerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonal and west vaian kohera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari miriraizizi vati vafunerwa namai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane hutachiona hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti takurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Mutoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudza Studio 7 kuti iende kunozvionera asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi titange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kwecovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatava nemoyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo wenyika.
Kuingirani nezvakataurwa kumazitare edzimhosva musi wa15 apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa aregere kumbunyikidza kana kubata vatapi venyaya venhau zvakashata. Zvinotishungurudza zvikuru satinoti kumapurisa dei acherechedza murau dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Zvekuti isusu ngavaongorori vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzodzo dzatavasvika.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira kuWarren Park musi wa13 mwedzi uno asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa15 kubhindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare uye vatori vanove na wavasungwa nasi vange varikuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo vachitaura mudare Senate nezuro gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi-ziyambi vakati vatatu ava vakatyora mutemo wenational lockdown uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwecoronavirus handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava
asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa zvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti vatyora mutemo nekuti kana vatyora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa woendeswa kuchitokisi chemapurisa mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodayira mhosva yako haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu ava
vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasviswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa29 Chikumi kusvika musi wa22 Chikunguru asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Robert Masaraure vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Kuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources zvekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yatiyakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapapaidzwa mushonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi, tinge tichiisa upenyu hwavo parumananzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi matanho apa muchatora ekuratidza kupikisa kwamurikuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
Tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mupfungwa dzemayunioni ese panyaya iyi. Ticharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro. Takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku, asi vari kuramba vachiisa zvitanda muzere, asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro. Asi aya hachisiriwo ega madambudziko, kwaane dambudziko guru rekuti varairidzi vacho havana chekubata. Mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi, mari dzavari kutambira hadzichaite zvakare chose kuvhurwa kwezvikoro kuzvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarairidzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo.
Kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya muri kugunhuna nayo iyi, matanho apa hamuchatora?
Tine matanho atichatora, tinosanganisira kutenda kumatare kukumbira kuti zvibatara mise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka. Tichikumbira kuti matare asarege vana nevarairidzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasikwa kweupenyu hwakanyanya. Chechipiri, isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa, nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nevarairidzi. Tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi, varairidzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi, nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarairidzi.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica vaCliff Makanda avanoshanda pamusika wemari muguta iri vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine hungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko. VaMakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose. New York ndiro guta remuAmerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda, uye ndiko kune muzinda weStock Exchange. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 ataura navaMakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda.
Tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete, zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro. Nyange uchitambira mari yako because vanhu vakushandira kumba, unenge uchisvika kuti basa rako riri essential here, uri munhu anonyatsodiwa here pabasa, uri essential here, basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo. Saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudai uso, unenge uchingotya.
Zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepeta mari makatarisana nepachapera covid-19?
Saka zuva rese, every day, zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa basa ritsva, uchitongoaplaya kumabasa kuzi hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi.
Semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari, munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19? Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose.
Nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuAmerica yaparadzwa necovid. Vanhu vanosvika 36 million vakarusa mabasa panguva shoma shoma. Saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei. Saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo. Kana wanga uchida kutenga firijitsa, chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzivi kuti mangwana basa unenge unaro here kana kuti unenge usina. Kana wanga uri munhu uye anofarira kutenga tenga panze, chimbomira, chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu. Because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu chiwo uriko chase munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu, munhu iyeye anoshandisira umwe munhu, munhu iyeye anoodha kuno umwe munhu. Saka iye zvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga. Saka uye anga achisapuraya haana kwaanowana mari yacho, uye anga achitengesa haasi kuwana mari, uye anga achitenga haasi kuwana mari. Saka zvinhu zvakaoma. Vaya maforeina vaya vamazimbabwe anga ari kuno kuAmerica vanga vachitumira mari kuZimbabwe, havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho ende havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachiita kubasa here. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba, rendi kana mortgage.
Avanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Karangwe paro pafadzo musa ndiri ku Pietermaritzburg South Africa. Ndiri kusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedu we. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura kwete zvekutamba. Famba mumalocation umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridziswa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongorowo munhuwo asina chanacho unoshandawo mumba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati wandaona achitambura ndomupawo wandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Hano weZimbabwe wasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingonzwa achinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingonzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoku vanhu vanga vasingakwanisi kuti vawane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vawanewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wei hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaendawo kumabasa izvino ukaenda parobot unongoona maforena ndanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvemitambo vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezve zvauya mushure mekuona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangazhike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurayiridza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo saZenyika Makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kundakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yaakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCapes United Muzare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nabvu.
No izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoonawo kuti apa vanhu vakutambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Salomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanika uchitamba kunze kwenyika unenge wawana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira neexperience yandakaona ndechekuti kariya yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nema properties, and the best way to invest is to invest home, nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge kuti when you are investing, you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Akedi United Danny Jim anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aaiwana.
Chekutanga inyasha dzamwari ende nekuona mamistakes anenge achiitwa nevanhu nekuteerera maadvise anenge achipiwa nevanhu. Zvinokurudzira stake nekuti muupenyu munhu wese ane basa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizwa kakawanda pane kupraiswa, because paunocriticizwa unodzidza zvakawanda stake from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo, hakusi kuti kugona kwangu, asi vanhu nenyasha dzamwari ndo dzakanditiye ndikwanise kuwana mukana wekuti ndiitewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita saNorman Mapeza uyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru uyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tarisa mamiru rakaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhwu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat. Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 Nkwenkwezi 2020. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lane 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, ngabe qakathi lamafa lawo kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zicina zibe ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest bona labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi ziphathwa mahala kufuze ziphathale njengoba kade samantu bengela mali
abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana bephansi kwenkampani yamabhasi yezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwaleli hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma nsona.
Kule viki kuwaza Friday labaculi ababili abacula umdumo we-Afrojazz uVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleBotswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingela mbali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho ukubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minimbili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 100,330, labulala inkulungwane phose ezintathu 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 39,416.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethulwa yimithethondaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba.
Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uZulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court has ruled in favor of government is in government's view preposterous.
Ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases, ukuthi kuthiwe amadali alungile, sasivumelani lawo. Ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases, sasivumelani lawo. Ingqondo le kayimelanga siyivumele, ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethwandaba yeZimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Kuza njalo ngesikhathi i-Supreme Court incume ukuba uMnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethwandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi ukusebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo sombuso.
I-constitution yelizwe asiyonto kumele uyitshintshe nsuku zonke, uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa sithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, sihlala sihlale sitshintshe. Kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalelwe ukuhlala uhlalele abakhona labazazala.
Kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Siphikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazinde Kazinde ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokuthi asuka kwethu ngendaba zonezi. Sithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kundaba zonezo zombili. Njalo sihambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisi u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa iyincithi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yinizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court ne-Supreme Court kuzakwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe Vehicle Inspection Department iVID ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lweZimra, njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela eseclass 2 ledefensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, you are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Gerisa imota uzuko, yukubana kwa uzuko wabaza wabeza kukulisa u-conductor uwelemse bezwako ngu-driver kupela hausoze utingi u-conductor jalo imota yako izabili kisholo imisani nisa ikanile muzuko njalo ekukholiseni wakhone kupataleni uzabe upatalo anilanga lapho uketa kona usebenza imihlanye nisha njalo uma ufuna ukungenisa imota kuzukho kumele imota yakho ihambe eVID uyehlolwa ihlolwe ukuba nayo ilungile na ukuthola abantu njalo akula zinto ezimoshakele emoteni yakho lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver uyahamba layo ayehlolwa atestwe ubana ulungile na ukuthatshayele abantu njalo ayenze ama-retest eVID.
Unkosi Azilinda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupho kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupho angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kazupho, loba imoto yabichovisa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu esithola imali yethu and le mali yethu futhi awula stress ukuthi engxenye udrive uzabuye utshela izitori sezokhesha ini imali imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale uyithola ngesikhathi so kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezukho kulabanye abathi abavumelani lakho omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sokuthi siregister amakhombi ethu kuzukho but ama-requirements akhona asuke ngathi asikhulela kakhulu. Kuqala bawutshela ukuthi bafuna i-certificate of fitness futhi amakhombi ethu sele more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe seka-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi nge-petrol thimona zethu bezingeze-petrol zibe sezisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphending amanye ongawaziyo inumber plate yayi-captured uyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu so sile-challenge sibili.
Umnumzana Nqabutho Zulu ongumthayeli wamakhombi kazupho uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole amaphepha la njengabo-medical labo-retest le-defensive driving. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi engabe qakathekile lamaphepha lawo kodwa ngibona ngathi indleko zangikhona zigcina ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhanya labo-retest kona labo labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalelwe njengoba kade samantu bengelamali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zilendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live.
Best of lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe lesiwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini, ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. So kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 19,000 asebetholakile belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu, 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani, kodwa sawazi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezilalule legciwane, kodwa asikezwa ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni. Kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4, lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayo lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services, labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3, lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa, kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway, abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobevuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho, njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazilamali yokudla, kazilamali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda, sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu, ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu likhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya, babafake e-bedbridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi gabalalo leli gciwane.
Lo ke be umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, kwaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Salomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usalomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Career yebhora kana kuti ema-sports idike
ngikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenzisa izakhiwo lezi.
USalomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates, njalo ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli elase-Libya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima, ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela kuyikuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USalomba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kuleholo elingcono kumele bengadlalisi imali njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo ungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlala phansi ekudlaleni babe ngabaqeqeshi kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqeshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimelesi lwe 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Was a Friday, Lemuko, and when we keep Stubby in the way of every Chippers Banda. Labatuli Ababi, Abatula Umjuno, Apo J. Ubusamkaya, you, Loma Tansang, Kwanandi, or Azua Nikamaluguti in Kwali.
Yebo kambe zulu kandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngokirstube namhlanje ke siyatshake uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So ke lamhla ke siyabe silokhu esinjeni silinika khona njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilithane. Chisa kunjani?
Ngiyaphila mthembu Zithemba uyimelele abalaleli namhlanje ngolesihlanu nje lapho ke sithi ke ngeke chilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa mkhaya mkhaya ke ukhona lapha ke ecingweni ngizwa kuthiwe Australia khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kuwe Italy, the whole of Europe ke okwamanje usenzani isikhathi sonke lesi lockdown?
Yebo, sawubona lonke abalaleli. I-lockdown leyo isithwala esenzima ngoba we can't asingenisa travel asingenisa lutho. So isikhathi esiningi mina ngise estudio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo ngenxa ye-lockdown esiphelile ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders kuvuleka izinto sisebenzise ukusebenza nokutravela njalo.
So siyabona mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa ke wena impilo yakho manje kona manje
imenjani? Hayi mina impilo yami okwamanje i-right. Anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule. Ngiyakwanisa ukuphila angina problem kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga. Kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August.
So ke zulu ndaba sathlo unkwali kona manje unkwali noma Thamsanqa noma Thamsanqa ke ukhona ngale kona Zimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe inkwali sawamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga, ngiyabonga. Salubona nibalale labafukeni.
Yes, so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani.
Noma Thamsanqa umuntu okhulele kobulawayo afunda kobulawayo ngaqalisa konke simculo khona pha kobulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engizele kuwa kakhulu umculo wesintu. Ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga ebantwini abangomama kodwa ngiyacula nge-albhamu yami engicile khona imbube kuphela. Ngiyacula futhi-ke ngisebenzisa neziginci then kwezinye isikhathi-ke ngiyayenza-ke zona lezi ezalezi nsuku i-house ngiyenze ngingene even la ku-R and B depending on i-situation.
Kule ngoma eziningi osuzijayele sibile enye yangkhona siyayazi inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijoni ingoma le.
Ingoma le yingoma vele ekhona ingoma yayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi nangawuyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxangingekho ekhaya ngithatshane ngize ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya.
Awuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuvela akushaya isizwe.
Nyawo lami lolu, nyawo lami lolu, nyawo Nikanyana. Nyao la milolu, nyao la milolu Nikanyana. Yele ngambe, tolobele, chizio ya mitabugini. Yele ngambe, tolobele, chizio ya mitabugini. Unyao la milolu,
Sholele, kizio ya mitabuye.
Kete kutu ya kutelo ya tu, wala mtangiro, chisa. Chisa ke peta kuna mpoke ya mafuchana mtaka mamu.
Sika duba nga kuru ke longa tilipuke la nilisi skati. Njona nchilo ke uti sige la manta na bagiti wana stengi ke mizu ya kuwa iTunes na kuwa matichipal platforms. Onke liba sige le, njalo ke Studio 7. Liretwe yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza lo Dube ipage yetu le VOA Ndebele thatha ke kathesa ukuthumela abangani bakho lishare like the page and share it ebantwini abangayaziyo njenganamhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamala abantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lolu hlelo 24 hours a day is VOA Ndebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna amavidiyo wonke owafuna emhlabeni.
What is finally it is come to family? Nani Lasseritola, the label to one is Zimbabwe. Selikonge Laya, Babanga Mashumi Amashamalani, 51. Kuthi asukele COVID-19, emhlabeni jikelele, sebe izigidi ezidlula izinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uzulu, asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco, bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuli viki kuwaza Friday besila abaculi ababili, abacula umdumo we-Afro Jazz, uVusa Mkhaya lo Noma Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa ngegama lokuthi Mkwali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah, ngisithi libe lempelasonto elithukile.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.